great day.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 June 2021. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevatatu 13 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Hurumende yamisa kupwanywa kwedzimba dzinonzi dzakavakwa zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana manomwe ane makumi mana nevapfumbamwe 1749, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevatatu 13 nezuro. Vanhu mazana masere ane makumi mana nevaviri 842 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvina zvine mazana maviri ane makumi mana nevasere 764,248. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mashanu ane makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe nevatanhatu 534,906. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu ane makumi mana nevatatu 643. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi manomwe nevashanu 275 vakafa nechirwere ichi. Bulawayo ichitorwawo neManicaland ine vanhu mazana maviri nevasere 207 vakafa. Manicaland ichitorwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi manomwe nevana 174 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mana nezvisere zvine mazana maviri ane makumi masere nevana 47,284. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevapfumbamwe 37,949. Hurumende yakazivisa nezuro kuti kupunzwa kwedzimba kwange kuchitwa nemakanzuro kwamiswa. Vachitaura kuvatori venhau pamuzinda weZANU PF muHarare nezuro muvhuro, gurukota rezvamatunhu vaJulai Moyo vakati kupunzwa kwedzimba kumiswe. Ukuwo munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU PF vaOdet Mpofu vakashora kupunzwa kwedzimba uku vachiti bato ravo reZANU PF raona kuti izvi zvinoomesera vanhu uye hazvina hunhu. Vampofu vakati dare remakurukota richakurukura nyaya iyi nhasi chipiri pagozoitwa musangano nevanhu vari mukati menyaya iyi. Asi munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaSesiwe Zvidzai vanoti hurumende pamwe chete nebato reZANU PF vakanonoka kufunga zvakanaka vachiti dzimba dzakawanda dzakatopunzwa naizvozvo hurumende inofanirwa kubhadhara vanhu vose vakapunzirwa dzimba dzavo.
Izvi ndizvo zvinonzi zvamuchirungu too little too late. Dzimba dzavanhu dzakapazwa, dzimba dzakanakisisa kunana Melford, kunana Mbare kuri kupazwa zvinhu zvavanhu. Dziti yapera iyo takataura tichiti isusu nyaya yekupaza zvinhu zvavanhu haifanhi kuitwa nekuti vanhu vanofanira kungorarama. Nyika yaparara iyi, saka vanhu vanotsvaga nzira dzokurara. Vanhu vari mudhaibhori vanotumira vabereki vavo mari kuti vavake pokugara. Hurumende yaikupaza vanhu hazvina kupurana. Izvi zvinhu zvinoshereka zvikuru. No nhasi vakutanga kutiko Tamisa ko dzimba dzavakapaza isusu tinodhimanda kuti padzimba dzese dzavakapaza ngatiendai ikoko tonoita analysis toona kuti dzimba dzakapaza ingani dzaikosta marii. ZANU PF inofanira kukombanzeta vanhu ivavava vayakapazira zvinhu zvayo ndiko kuti zvinhu zviite zvakanaka. Izvezvi vanhu vari kugara mumasango, vanhu vari kugara panze muchando. Handizivi kuti hurumende rudzii inoda kuhwadzisa vanhu nguva dzose, kunyanya kana kuchinaya, kunyanya kana kune chando. Ndokwavanoita zvinhu izvozvi zvakaita seizvi. Nyika iri kutambura kume hausi kufamba zvakanaka, vanohaya mabrudheza kuputa misiya yevanhu yakanaka zvikuru. Izvi chinhu chinoshoreka zvikuru. Vanofanira kuripira vanhu vapazira misha yavo.
Panyaya iyoyo vazvidzai, hurumende inogonawo kuti vakapaza dzimba idzi kuti dzakanga dzakavakwa zvisiri pamutemo. Mungafunga kuti vangakwanisa kuti vabhadhare ivo vachiti mutemo wakanga wapunzwa?
Kwete, mutemo unosevha vanhu, vanhu havasevhi mutemo. Dzimba dzinovakwa dzogara ipapo makore mashanu, makore gumi, dzozonzi dzanga dzisina kupulaniwa. Vanga vari kupi all the time? Zvinosoresa zvikuru. Dzimba zhinji idzi dziri kunzi hadzina kupulaniwa. Zvinogona kuitwa iya inonzi regularization rather than kuti mupazire vanhu upfumi hwakawanda kudaro. Vanhu vakapiwa pokuvaka vakavaka over the period of time iri kutaura. Hurumende yanga iri kupi?
Imi sokufunga kwenyu muoni sekuti zvaitwa nehurumende zvakakodzera zvinhu zvakanaka?
Zvekupaza dzimba dzavanhu zvakaipa zvakanyanyisa. Kupa zvakanyanya zvinofanira kusorwa nani nani, kuverenga nyangwe ive ZANU vacho vanhu vakuzvisora kuti haugoni kungonoputa misha yevanhu musina chokwadi kuti chiisiri kuiti. Saizvozvo vakuti ngazvichirega kuputwa nekuti vari kuona kuti vakanganisa.
Asi iyo nyaya yekuti vanhu vavake dzimba pasina mvumo inofanira kubatwa sei?
Vanhu vanovaka dzimba kana tiri kunetsa pano ndisekuti ZANU PF ine marudzi akasiyana. Justice Uchena Commission yakaratidza iyo kuti Ministry of Local Government, Ministry of Cooperatives, Ministry of Land inogona kupa panhu land yekushandai. Ine ministry iyoyo ichiti hazvina kufamba zvakanaka, vana Garwea voya kuti hazvina kufambiswa zvakanaka, vopwanya vasina kutaurirana kuti left hand haizivi kuti chiri kuitika kurudyi chii. Ihurumende rudzii yakadaro iyoyo.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance, vasesi vezvidzai vari parunare kuHarare neStudio 7. Asi sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Vusango vaudza Studio 7 kuti hurumende yamisa kupwanywa kwedzimba idzi nekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa munhu anotevedzera mutemo, uye ivo nehurumende yavo ndivo vachaona kana zvakakodzera kubhadhara vakapunzirwa dzimba dzavo.
Government yedu yaComrade Didi Mnangagwa igovernment inorespekta mutemo ye the right to shelter and human dignity munyika yeZimbabwe. Saka nyaya yaitika ndeyokuti president pavakapinda vakapinda vachiti pasi necorruption, pasi nemaland barons. Mukuru weZimbabwe Comrade Didi Mnangagwa vahwa kuchema kwavanhu nokuona kuti vanhu vakatsotsewa. Saka vakati no, vanhu vari kuchema asi munhu wakavapa land wakaiwana nokufalsifya madocuments zviri illegal. Saka somunhu wakati ini am a listening president Comrade Didi Mnangagwa toda kuvatenda nokumisa mademolitions kwavaita nokuhwa kuchema kwevana veZimbabwe. Saka government yati asiva agria kuti aiwa mademolitions ngaamire nokuti president vaona kurwadzwa kurikitwa vanhu vari kutsotsewa.
Vacharumbira munoti kune avo vanoti hurumende inofanira kubhadhara vanhu vane dzimba dzakapwanya.
Now, compensation, government, kana kuti City of Harare, isha compensate here, vanhu vemuma towns nemapere ebenzi vari kutengese valend zvisina mutemo mukati, vadhi kana zvinhu zvadimorishiwa. Uyo mubvunzo handigoni kuanza iko zvino nokuti kune mameeting achiri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Kana hurumende yapedza mameeting ayo tenge takuziva kuti chinhano chavachatora ndechipi. Tiri kuona kuti bazi reMDC Alliance riri kupopera kuti government ngaibhadhare vanhu nokuvakombanzeta kuputsirwa kwavakaitirwa dzimba dzavo nemastructures avo. Asi chinododa kuti vanhu veMDC vazive nechokuti ari kutonga muZimbabwe ndicomrade GD Mnangagwa negovernment yavo. Zvavacharonga ndozvichaitika muZimbabwe kune unoda neusingadi. Saka takamirira isu kuti president weZimbabwe vasangana necabinet yavo vachautiudza tose vana veZimbabwe kuti izvi ndozvatichaita.
Avo vange vari sachigaro reZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Usango vari parunhare kuCanada neStudio 7. Dzinosvika gumi nembiri dzicharamba dzichigara panze nevana vacheche mushure mokunge chikumbiro chadzo chekuti kuburitswa kwadzo mudzimba dzekanzuro yemutare kumbosendekwa parutivi, uyezve kuti chimwe chikumbiro chekuti dzitengeserwe dzimba dzekanzuro dzadzaimbogara dzichiri kushandira kanzuro chakaraswa zvekare nedare repamusoro reHigh Court svondo rapera. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Amai Gertrude Maninji mumwe vari kugara pamene mushure mekudzingwa mudzimba dzekanzuro idzi pakashaya murume wavo. Amai Maninji vanoti murume wavo akange ave nenguva refu achishandira kanzuro kudivi rekudzimura moto kana kuti fire brigade asati azoshaya mugore ra2005. Vanoti vakazodzingwa mudzimba dzekanzuro nevamwe mugore ra2017. Uye kusvika pari zvino vachingori pachena vachirohwa nechando kunyangwe nyaya yavo ichiri kumatare uko vari kutarisira kuti vangawana rubatsiro.
Ndakaunzwa panapa nemurume wangu aisenza kufire brigade muna 2000 wakatanga 1964 wakazofa muna 2005. Saka ini ndagara panapa takabudiswa mudzimba kodzero yedu tindori panapa hatina chimwe chetiri kuita kuti takandogara nevana vana vari kuenda kuchikoro panotonhora kune covid hatina chekudya endi pamusoro pezvo nyaya yedu yakaisa masvingo ndokwetiri kuenda endi lawyer Tandiri uri kutitaura kuti tipei mari ngokuti ndiyo kaisa futi nyaya yedu kumasvingo. Saka tiri kuenda kumasvingo every time mari tofanira kuti ndiye tiri kupata Tandiri. Tandiri iloya rekanzo. Saka isusu tinazoshaya kuti todiniwo. Kanzo haina zveiri kuita panapa. Haina zveiri kumbototiita kana kuti iziye kuti inotaura zvinondoti achabvapo ega. Achabvapo ega. Saka handichazivi kuti todiniwo. Nyika hati muri kundotiona tiri pano ndopetiri kugara.
Amai Susan Odera vanoti vana vavo ndivo vari kushungurudzika zvakanyanya sezvo vasina kwekuswera kunzwe kwepazvitangwena zvavari kugara. Zvakare havana kwekuzvibatsira nekuda kwekuti pavari hapana zvimbuzi.
Ndati isusu kuburitswa kwatakaita tichiuya panapa tine vana vanoenda kuzvikoro vanopihwa mahomework ekuti vaite manheru hapana kana getsi hapana kana chinyi. Toileti chaichaiyo vana havana kwekuenda tongoita zvekuendawo mumasangomo. Pekugeza vana vachienda kuchikoro zvese zviri kungotinetsa panapa. Chikafu zviri kutinetsa. Zvinhu zvese zvakangotiomera takagara panapa. Satiri kukumbirwa kuti tibatsirwe kuno vanokwanisa kutibatsira.
Muri idzi dziri kuti nokomerwa kwadzakaitwa neupenyu uye nemarionetsa dzave kutarisira kuti dzingatobatsirwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu kuti dzikwanise kumirirwa nyaya yadzo iyi iyo yatora nguva. Meya weguta reMutare vaBlessing Tandi vanoti nyaya yevaimboye vashandi vavo iri kumatare edzimuswa saka hapana zvakanyanya zvavangataure kunze kwekuti kana basa rapera vaimboye vashandi vanenge vasisina kodzero yekurambira mudzimba dzemushandirwi. Gweta rinomirira kanzuro yeguta reMutare vaDavid Tandiri vanoti nyaya yevaimboye vashandi iyi vakaisvitsa kudare repamusoro reHigh Court kumasvingo nekuda kwekuti muguta reMutare makange musati mave nedare repamusoro panguva iyoyo. vata ndiri vao za Studio 7 kuti chikumbiro chekuti muri dzimbo mira kudzingwa mudzimba chakaraswa nedare repamusoro kumasvingo uye chimwe chekuti vatengeserwe dzimba dzekanzuru dzavaimbogara chikaraswa zvakare nedare repamusoro kuHarare.
Ndati nyaya vanonzi valafumo mujavu nevamwe vavo vakaenda kumatare dzimhosva wekutanga vachiti kanzuri vatengesere dzimba dzavaimbogara vasati vasiya basa kunonzi kufireman's quarters. Saka nyaya yavo iyoyoyo vanga vaisa kuhaikoti kuHarare. Haina kuzofamba zvakanaka, haina kubuda zvavaitarisira nekuti chikumbiro chavo chakaraswa. Asi kanzuri yanga yatoisawo imwe nyaya yekumasvingo ine chikumbiro chekuti vanhu havachibudiswa mudzimba kuitira kuti vawane kupinza vamwe vanhu vavakaemploya semafireman. Saka chikumbiro ichocho chakagamuchidzwa chikagrandiwa kumasvingo. Chagrandiwa vakazouya vakazopiwa time yekuti vabude, havana kuzobuda kusvika kanzuri yazotumira sherif yekamuti mutumwa wedare kuti azovabudisa. Vakazobudiswa, after vabudiswa ndobva vazoenda zvekumasvingo vachinotsvaga chikumbiro chekuti judgment iya yanga yapuwa eviction order iya iisende kuparutivi. Saka chikumbiro chavo ichochocho svondo rapera iro chakapinda mudare redzimhosva kuhigh court kumasvingo hachina kugamuchirwa zvakare nekoti. Saka nyaya iyi tingati pari zvino yakapera nekuti chikumbiro chavo chavanga chiripo chokuti eviction order iiswe parutivi chakaraswa nedare. Naizvozvo ndomamiriro akaita nyaya iyi.
Zvichakadai vamujawo nevamwe vavo vari kutarisira kuwana rubatsiro kubva kune vane tsiye nyoro rwekuti vawanirwe pekugara pane mutsigo uye kuti vawane magweta anokwanisa kuvamirira pachena sezvo vapera mari vachirwisana nekanzuru yemutare. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Mbotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Nengo ye MDC Alliance Muzare Netsai Marova vakasungwa panhandare yeRG Mugabe International Airport Maniru MC weSvondo zvichinzi nebazi rinoona nezvendege reAviation Authority of Zimbabwe vakange vapinda panzvimbo dzisingabvumirwi ukuwo hurumende ichiti Muzare Marova vakange vachiedza kutiza munyika. Baba vamuzvare Marova vakashaya pakupera kwesvondo uye muzvare Marova vanonzi vakange vaenda kunhandare yendege kunotambira atsvanzi yavo. Muzvare Marova vakamiswa amberi kwedare redzimhosva nezuro vakabvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora emunyika. Chronicle rinoti sangano rinoona nezvemagweta reLaw Society of Zimbabwe riri kuyambira ruzhinji rwevanhu pamusoro pekushandisa magweta makumi maviri nevatatu anonzi haana magwaro akakwana ekuti amirire vanhu mumatare edzimhosva. Bepanhau iri rabva ranyora mazita emagweta ose aya anonzi haana magwaro akakwana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Varipo veStudio 7 nevateereri vose veStudio 7, ndiitwa My Boys, ndiri paEast London apo muri sei zvenyu nebasa. Ini ndandichikumbiro zvangu kuti tanyanya kurwadziswa muZimbabwe. Tataura zvibati zvina zvisikuchinja. Saka tachikumbirawo kuti Mungu tisvitsiro kuna Munangagwa kuti vapresident ingoite zvenyu gukura hundi nyika yose isari isina vanhu, musare zvenyu imi nemhuri yenyu nekuti tanyanya kurwadziwa ini mukuramba muchitirwadzisa. Vanhu vakutambudzika, vanhu vachima, kunyanya vari kupwanyirwa pavanoraramira, kunyanya maticha, kunyanya ivo vabereki vedu chiye kuti vadyi chavanesa mukanwa zvakanguma. ende vari kumbunyikidzwa upenyu hwavo, kumbunyikidzwa kodzero dzavo. Chinoda achingokumbira uro zvangu kuti amunangagwa ngavangoita kukura hundi nyika yose, kusare havo ivo nemhuri yavo pamwe zvingavinhani.
Vamusoro ivashamarari mose tiri kukashamara. Haikoti, mwana wangu osungigwa zvimbanje. Unonzi ana bhirauti. Mwana osungidzwa kuti kwirai bhazi, kwirai bhazi, achijega achitsvaka kurarama. Unonzi ana bhirauti. Mwana unenge achitengesa matomatisi neunotsvaka zvimari murodhi. Unonzi ana bhirauti. Mbavha ine ng'ombe 2000 dzaitorera vanhu vari kuridza mhere pakoti. Wangu mwana wandakabereka wanonzi Gibisoni wakanzi bhirauti. Vana varimo vakasaramo vanhu vaibhadhara mari iye achindoba ng'ombe havana bhirauti. Mameja sitiriti ngerudzii awa handihwisisi nokuti uyu mwana unga asingafangi kupiwa bhere zvino. Mumusha hatichagoni kugara nokuda kwagitsi. Mumusha hatichina rugare. Ng'ombe huku dzedu makwai madhadha zvose garikuni unononga achita madiro ndiyo wamunopa bhere kuti andowedzera kuba. Asi vane zvimosva zvitoko muchivaisa mujere. Hurumende mbotiudzai mamiri yamakaita imi. Mi mameja sitiriti mbotiudzai chimiro chenyu chaicho chamunoda namapurisa acho.
Mamuka seiko, mamuka seiko pastudio sezveni apo. Samarari wese ndikukwazisai mangwanani. No. Ndinoda kungonzwisisa panhau yechimanana zvangu yeAfrobarometer research yawakaita. Vachitaura kuti zvonizvo vanopf ichahwina. Ndinoreshe ndakaita izvozvi. NDC Alliance ichange ichizodzidzwa nekapesendenge kakaita ikako. Ndisine hazvo kuti vakaratidza kuti vakanga vaimba vhuwa mashomashoma. Ko mubvunzo wangu uri pekuti zvodhagira semuondura netimu rake ari kuzviti ari kunzi iye ndiye ari kunzi main opposition but according to Supreme Court and according to father wake uyo anonzi aniko vanomuti aniko Nangagwa wake uyo ari kupi kuzva tisina kumunzwa ari kubuda paAfrobarometer apapo saleader weopposition but muparamende yeZimbabwe sekutaura kwavari kuzvitirana naNangagwa zvaasina kupindawo papamamba maresearches apapo. Arikukwana papi dhagira semunzura arikukwana papi atinombonzwa chitaurwa nezvake kuti achange achionawo vhoti yakadini saleader weopposition. Kana iye wacho munzura kwaari haasi kuonawo here kuti zviri kuratidza pachena kuti pagiraundi apa zvinogona kumirira zvakanaka saleader weopposition. Ari kuzvitambirawo sei zvakadii kumubvunzawo kuti kunzira riri kutambirawo sei zviri kubuda according to Afrobarometer tingonzwawo mhinduro dzake.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai vateereri vestudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasimaneru na8pm. Nasi tiri kuzeya nyaya yekuti zvirongwa zvehurumende zvakanangana nekudzivirira kupararira kwecovid-19 zvine zvazviri kukanganisa here muupenyu hwevanhu munyika. Tiri kutarisawo nyaya yekumbunyikidzwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzemadzimai munyika. Muri Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mhando yeutachiwana hwecoronavirus yakatanga kuIndia inonzi Delta inonzi iri kupararira zvine mutsindo muAmerica. Vanoona nezveutano vanoti mumwedzi uno chete wachikumi June mhando iyi yakawanikwa muvanhu vari kubatwa nechirwere ichi zvikamu gumi nechidimbu kubva muzana 14.5%. Tabata nyanzvi mune zveutano kuti vatiudze zviri kuitika nemhando yeDelta iyi uye kuti kubayiwa nhomba kuri kufamba sei muAmerica.
Tichitarisa mafambiro ari kuita kubayiwa kwenhomba muno muAmerica, tingati kana tikaisa pachikero kana kuti paongororo yemafambiro ebasa iri, tingati pari zvino zvaakudzikira Takuona kuti wandu wevanhu vari kubaiwa nhomba yeCOVID-19 pazuva rega rega uri kudzikira mumatunhu ese zvawo. Tiri kunyatsokuziva kuti zvinonyanya kukonzera ndezvipi. Asi kwatiri kunyatsokuona kuti kune dambudziko hombe kumatunhu ari pakati penyika neavo akadzika kumaodzanyemba. Kwatingati kuMidwest tichienda kumaWestern States ndo kune dambudziko hombe ikoko.
Ko mando iyi inonzi Delta iri kudii muAmerica?
Mando yeCOVID-19 iri kunzi Delta variant, kana kuti tingati vateereri vaziye kuti ichi chipandi chakatanga kuonekwa kunyika yeIndia, yaimbonzi Indian variant. Ya iri muno muAmerica iri kutekeshera, iri kufamba nematunhu ese. Asi tingade kuzivisa vateereri kuti mukupararira kwairi kuita tiri kuonawo ongorodza, tiri kuita kuti dziri kutibatsira kuti tive noumbowo hunotirakidza kuti kana wakabayiwa nhomba zvakazara, kunyanya vakabayiwa nhomba yePfizer neModerna, kana wakabayiwa nhomba dzako dziri mbiri kana majekiseni ako ari maviri, wava nefull immune protection kwapera masvondo maviri kana matatu wabayiwa nhomba jekiseni rako rechipiri, tiri kuona kuti vanhu ivavo vakasangana neCOVID-19 chipandi cheDelta variant kana kuti B1617.2 yekuIndia iyi, tiri kuona kuti vanhu ivavo vari kuramba utano hwavo hwakasimba uye vanokwanisa kuzvidzivirira nekurwisa chipandi ichi cheCOVID-19 cheDelta variant zvakasimba chaizvo zvinosvika ku90%.
Delta ine mamwe matunhu muAmerica mairi kuratidza kunetsa here?
Tingati kune matunhu akati wandei, asi yatiri kuona ari pamusoro-soro kwatiri kutarisa kuti kuchaita njodzi yakakurisisa muno muAmerica. Zvandambotaura zviye maMidwest states anosanganisira vana Arkansas, Alabama, vana Louisiana, Mississippi zvichienda ikokoko. Mastates aya chekutanga vanhu variko vativabayiwa nhomba pari zvino vakadzikira zvakanyanya ndokune uwandu hushomanene, ndokune vanhu vashoma savakati vabayiwa nhomba dzese dziri kushandiswa muno muAmerica dziri nhatu pari zvino. Uye tiri kuonawo zvakare kuti kumastates iwayo kana kumatunhu iwawo kune uwandu hushoma-shoma hwevanhu vakatobatira chirwere ichi, zvinoratidza kuti kupararira kweutachiona hweCOVID-19 chingava chipande chipi zvacho mumatunhu iwayanda hushoma sazvo kuti vanhu variko havana matyira akawandisa.
Delta iri kubatwa nenzira yakasiyana nedzimwe mhando here, uye chii chiri kuitwa paDelta chakasiyana nezvinoitwa pane dzimwe mhando dzecoronavirus?
Kuru chakasiyana Delta variant nemamwe mavariants kana kuti nemamwe nezvimwe zvipande ndechekuti Delta variant iri nyore kutapurira kutapurirana muvanhu, yatinoti transmissibility. Zvinoreva kuti ukasangana nemunhu ane Delta variant kana ane chipande ichi cheB1617.2 zviri nyore kuti utapure utachiona ihwohwo. Semuenzaniso tikatora kana yakatanga kuzikanwa pasi rese yatinoti Alpha variant yakabva kuChina, tikazvienzanisa tikaisa padivi nepadivi, tinoona kuti Delta variant iri nyore kuparadzira nezvikamu zvandambotaura zvinosvika makumi matanhatu anoraudzira kubva muzana, kana kuti more than 60% more transmissible than any other variant yatati taongorora pari zvino. Saka iri idambudziko guru, ndo zvinoita kuti irambe ichiparadza nekuti iri nyore kutapuriranwa.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevatatu 13 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Hurumende yamisa kupwanya kwedzimba dzinonzi dzakavakwa zvisiri pamo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. ivai nesuza kare maniru anasi apo tichukupa ezezi menao ini njini tanono kawande diri Washington DC lichiti mosfera zakanaka.